Hurumende ine chikwereti chemadhora anodarika mamiriyoni makumi matanhatu kuzvikoro zvepamusoro-soro izvo zvave kutadzisa zvikoro izvi kushanda zvakanaka. Mashoko aya ataurwa nemukuru anoona nezvedzidzo yepamusoro kana kuti Director of University Education mubazi rinoona nezvedzidzo yepamusoro amai Martha Muguti apo vange vari kupa umbowo maererano nemashandiro ari kuita zvikoro izvi pamwe nerubatsiro rwemari ruri kuwana zvikoro izvi kubva kuhurumende. Amai Muguti vati kunyange hazvo zvikoro izvi zviri kuramba zvakavhurwa zviri kutambura zvikuru nekuda kwedambudziko rekushaya mari. Vati vana vazhinji muzvikoro izvi havakwanisi kubhadhara mari yechikoro uye vashoma vacho vanobhadhara vega vari kutonetsekana kubhadhara mari yacho. Vati vanoziva kuti hurumende iri kunetsekawo nemari asi vakati mari yechikoro inofanira kubhadharwa.
Government has been struggling to fulfill its obligation to students in higher and tertiary education. And I think everybody in this country knows that. We also do have some students whose parents or guardians pay fees on their own. But these are in the minority. And this is why today government owes us nearly 62 million in unpaid academic or tuition fees. That figure gives you some idea of government's direct involvement in the running of this.
Mukuru anoona nezvemari mubazi redzidzo yepamusoro vaGeorge Milton Chabururuka vaudzawo komiti kuti chikwereti ichi ndechegore rapfuura chete. Vatiwo gore rino bazi rezvemari rakavapa madhora zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu semari yechikoro pasi pecadetship uye vati mari iyi ishoma kana zvichienzaniswa nemari inodiwa.
The budget statement given by the Minister of Finance, Tendai Biti, was that in 2012, the government of Zimbabwe was wanting to introduce loans and grants where the government was going to get or the government was going to borrow or to secure 20 million from Barclays Bank and 10 million from ZB Bank, which was going to be used as a loan component, and the rest was going to be used in the form of cash. But that option did not materialize. That is the reason why, as a 31st December 2012, Minister of Finance owed Minister of Higher and Tertiary Education in excess of 64 million.
Amai Muguti navachabururuka vatiwo gore rino bazi ravo harina kutombopiwa mari yekuita mamwe mabasa uye mabasa mazhinji ekuvaka muzvikoro izvi akatomiswa sezvo makambani anovaka asingadi kuramba achishanda asingabhadharwe. Vatiwo kunyange zvinhu zvakaoma zvikoro izvi zviri kutotsvagiridza mari inodarika madhora mamiriyoni 13 kuti zvibhadhare vadzidzisi nevamwe vashandi mwedzi wega wega.
Since 1 January 2013, not a single cent has been released to the state universities for operations. Not a single cent. This is basically where we are at the moment. We remain open, but we are under serious financial distress.
Vati bazi ravo nezvikoro izvi riri kutsvaga makambani ekushanda navo mukusimudzira zvikoro izvi pamwe nekukurudzira vabereki kuti vabhadharire vana vavo mari sezvo basa rekudzidzisa vana richida kuitwa mushandira pamwe. Vatiwo hurumende inofanira kubuda pachena kuti haikwanisi kudzidzisa vana muzvikoro zvepamusoro-soro vachiti pari zvino kunyange vabereki vanokwanisa kubhadhara havasi kuita izvi sezvo vanhu vese vachifunga kuti hurumende ine mari yekudzidzisa vana vese pachena.
We haven't been told that government does not have the capacity to fully support students in higher and tertiary institutions. And as long as that is there, it's not very easy to get the parents to contribute. And yet, on the other hand, we all agree that education is a shared responsibility. But somewhere at the back of the minds of most of our parents, they're under the impression that government should assist them, government should be. Indeed, the government says we should not send students away.
Mwana anoita zvidzidzo zvemaarts anobhadhara madhora mazana mana pakotoro imwe kwozoti anodzidzira kuita uchiremba anobhadhara madhora anodarika mazana mashanu pakotoro. Kunze kwemari iyi panozodiwa mari yemba nechikafu uye vana vazhinji havana mari izvo zvinozokonzera kuti vagare vakamanikidzana sembeva mimisha inogara vazhinji mumadhorobha akasiyana-siyana uku vanogara vari vashanu pamupanda mumwe chete vachibhadhariswa madhora makumi mashanu mumwe nemumwe pamwedzi kana kudarika. Komiti iyi yaudzwawo kuti vamwe vana vanozopedzisira voita mabasa echifambi vachitsvaga mari yechikafu. Gurukota rezvemari vatendai Biti vanogaro chema kuti hurumende haina mari uye zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari yese yehurumende zvinoenda kumihoro yevashandi vehurumende, izvo zvinoita kuti hurumende itadze kupa mari kumapazi anokosha akaita sedzidzo neutano. Hurumende ine zvikoro zvepamusorosoro kana kuti mayunivhesiti zvipfumbamwe, mapolitechnics masere, zvikoro zvinodzidzisa varayiridzi vekusekondari zvina, pamwe nezvikoro zvinodzidzisa varayiridzi veprimary gumi nezvitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.